Komisheni iri kuumba makomiti erunyararo mumatunhu makuru ose munyika, umo muchaumbwawo makomiti akadai mumatunhu madiki. Komishina we NRPC Muzvari Choice Ndoro vati basa remakomiti erunyararo aya nderekuongorora kutangwa kwemhirizhonga mumatunhu. Makomiti aya anozosvitsa magwaro ayo kukomishen kuitira kuti patorwe matano ekugadzirisa pamwe nekuona kuti mumatunhu amuna mhirizhonga.
This committee basa rayo ka the early warning, early response mechanism. Tichireva kuti ndiyo inoongorora nekutarisa kuti because ndivo vanoziva zvinoitika muprovince. Kana pane ma statements akutaurwa, kana pane zvimwe zvinhu zvakuitika zvinovaratidza ivo sevagari vemuprovince kuti pakuda kuitika violence inobva yataura kucommission nekupeace committee. Peace committee ndiyo yatinobva taactivate yobva yatanga kutobva tatanga kutarisa kuti munhu ari kunetsa vandeve kuve kubato rekupi mawati who are the actors tochigara pasi as a committee tochiona kuti toingenja sei ma leaders kuitira kuti conflict isaescalate.
Vakawanda vapinda musangano wemazuva maviri uyu wapera nhasi vanoti vane chivimbo chekuti kuumbwa kwemakomiti aya kuchaderedza nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei munguva dzesarudzo. Vasarudzwa semutevedzeri wasachigaro wekomiti yeprovhinsi yemashonal and west vagodfrey mavhangeni vati vachaedza nepavanokwanisa napo kuti nyaya dzemhirizhonga dzisarambe dzichiitika.
Tichazama patinogona pose kuti tidaro tichishanda pamwe chete nemafazi anovari responsible nenyaya dzekuchengetedza runyararo, and we want to try as much as possible to be fair pakugamuchira nyaya kwatinenge tichapa kuuya kwadzona.
Vaimbove murwi wehondo yerusununguko uyo apinda musangano wanhasi vaMoses Nyambondo vati vanoona makomiti aya achideredza uwandu hwemhirizhonga mudunhu kana vanhu vakazvipira kushanda pamwe chete.
Ane hope yekuti tinogona kuderedza. Tinozviziva kuti mhirizhonga dzagara dziri kwenguva nenguva, asi commitment iri kuratidza pakutanga kwatiri kuita pane hope. Saka chaakudiwa ndechekuti tabva pano let's find each other. Ngatirege kuti kana tati commitment zvoperera pazuva ranhasi, commitment ngaiendere mberi.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonal and West Inspector Clemens Mabwazara avo vachange vari mukomiti yedunhu vanoti vachashanda nevamwe vose zvakanaka vachisunga vose vanenge vanzi vapara mhosva dzemhirizhonga.
Saka naizvozvo tichatsigira zvakanyanya pese panoda kuti ZRP inge ichiita ichiplaya part yayo. Tino we shall be seen to play our part in full. Asi panguva inoi pachashanda ne NPRC tichange tichingotera mashure mavo. Kana vatiti iye apa paparwa mhosva asungai, tinongoita saizvozvo. Kana vati ava vanoda kuti tigare navo pasi tichitaura navo, tinongotedzera saizvozvo.
Mambo Chundu wedunhu reHurungwe ava vanozivikanwa nezita rekuti Abel Mbasera vatiwo makomiti anofanirwa kushanda nemadzimambo kuitira kuti abudirire pane zvose zvaari kuda kuita.
Mukasiya madzimambo muzvinhu zvose zvamunoita, hakuna zhinji kwamunoenda, munowanzorovera. Isusu hatowanzofarira kukambira zvinhu, asi tinofarira kushanda pamwe chete semadzimambo.
Asi mumiriri weNorton muparamende vaChemba Muliswa vati dambudziko richasangana nemakomiti aya nderekuti mapato ezvematongerwo enyika zvikuru sei ZANUPF neMDC ari kuda kuti munyika muve nerunyararo, asi iwo mapato aya asina kubatana paine ruvengo pakati pavo.
Hounguva yakuno kuprovinsi kokumusoro kuvakuru vacho vakabatana here kunge zvatakaita takagara mumashwest munhu. Asi ndikati aiwa, handi matunganidza pano tiri vanhu ivavo. Vakambogarere pasi vakadai vese patafura imwe vachikurukura nyaya idzi nekuti ivo ndova nemandeti yacho.
Vamuliswa vati zvainge zvakakosha kuti madzishe nevaimbove varwi verusununguko vaiswe pamberi munyaya dzerunyararo nekupodza maronda.
Muona kuti zvinofamba sei. Mapoliticians ndezvekutemana ndezvekumarana, asi mukabata madzishe nemaovetens vachifamba chivanhu chedu chichiteedzera zvakaone kuti pakuri ipapa kana pane zvakaitika kunge lese gukuraundi mambo wenzvimbo iyi anogona kuti orit ripai chakati.
Komiti yeprovhinsi ine vanhu makumi matatu nevashanu kubva kune vose vane chekuita nerunyararo vanosanganisira vezvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira vanorarama neurema vashandi vemabhizimisi vana vechikoro vedzisvondo nevamwe komiti yematsvanirwo wese inotungamirirwa nacommissioner Choice Ndoro veNPRC uye ine nhengo dzasarudzwa nhasi dzinoti mutevedzeri wasachigaro vamavhangeni vachimirira vemabhizimisi Mambo Chundu, Muzvare Jeni Mazhambe, veWoman Coalition of Zimbabwe, vaDavid Malunga, vanomirira vashandi, vaMishek Nyarubero, veZanu PF, pamwe navaSylvester Muzwambeli, veMDC. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Atach Goriwa.